Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 1/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunti Mhlanga akaita mbiri nenyaya dzemitambo uye akavamba Amakosi Theatre Production ashaya mangwanani anhasi kuBulawayo. Makurukota ehurumende osangana nevashandi vehurumende kuedza kuzeya nyaya dzemari yemihoro. Nyika yosvika makore mana kubva zvakaurayiwa vanhu nemauto muHarare mushure mesarudzo, asi hurumende inonzi haina zvayaita kuzadzikisa zvayakavimbisa kuripa vane hama dzakaurayiwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kondi Mhlanga akaita mbiri nenyaya dzemitambo uye akavamba Amakosi Theatre Production ashaya mangwanani anhasi muBulawayo. Angave nemakore makumi mashanu nemapfumbamwe ekuberekwa. Mumashoko kuvatori venhau, mukuru weNational Arts Council vaNicholas Moyo vati Kondi akapinda muchipatara mazuva gumi adarika, asi akatanga kurwarisa mazuva matatu apfuura. Kondi aizivikanwa nenyaya dzekunyora mitambo, kuita zvemafirimu uye kutungamira nyaya dzemitambo. National Arts Council inotiwo Kondi akanyatsotanga kupinda mune zvemitambo muna 1982 paakaomba Amakosi yakatanga ichidzidzisa vechidiki zvekarati isati yatanga kuita zvemitambo. Muna 2008 akabudirira kuhwina makwikwi eFreedom to Create akakunda vamwe kubva kunyika makumi masere nenhanhatu pasi rose. Akawana mubayiro wemari inosvika zana rezviuru nemakumi maviri nemashanu remadhora, kana kuti $125,000. Kondi akasungwa kakawanda nenyaya yekuonekwa semunhu aishoropodza hurumende. Mukuziya nezverufu urwu, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanduri uye muimbi Chirikure Chirikure.
Hongu iita matambirawo mangwanani anhasi uno nguva dzekuno kuZimbabwe. Masoko abudiswa neNational Arts Council of Zimbabwe vachitaura vakamiririra sekta yese yearts pamwe chete nemhuri yekwamushanga. Tine hurombo tarasikirwa nomumwe wedu, zvinorwadza chaizvo.
Tingatsvagiwo veruzhinji vangangobvunzane vamwe vechidiki vasati vaziva, vamushanga vakaita mbiri sei muindastri yemaarts muZimbabwe?
Vamushanga vainyora maplay, vachiprodusa maplay, vachiekta zvakare kubvira kare kuma80s. Ndakazotanga kushandawo navo ma85-86 pandaishanda kumabhuku tichibudisa mamwe maplay avo kucollege press kwandaiva editor. Uye ndaiitawo zvemadrama saka taisangana mumabasa edu imomo. Asi vakazoenderera mberi nokuvaka Amakosi Theatre, iyo yakambotanga iri club yezvekarati nini vachivazotsinda vakukonsentrata panyaya dzezvemitambo theatre.
Tinoverenga zita ravamushanga muzvinyorwa zvakawanda nemumapepa akasiyana-siyana mukugadziriswa kwenyaya dzezvearts muZimbabwe. Izvi zviviri zvitatu zvamunga anongedzerewo kune veruzhinji ndezvipi?
Vanga vachishanda kuvhura, vakatopiwa license ngegwe rapera iro rimwe iri yekuvhura kiona TV yaifana kuva inofana kuva ichi broadcaster iri kumatebelering vanga vari pakati takapedzera kuona namwedzi yapfuura iyi vauya kuHarare vachiedza kuti vaiwane content kubva kune vanhu vakawanda saka taiita misangano tichipanana mazano.
Ndingangopedzisirawo nekubvunzawo kuti vende ravasiya munoona richikurumbidza ravharika here?
Zvichatora makore vende zvikurukuru kana riri vende rakakura seirori rinonetsa kuti riye rinovharika asi chatinongotenda ndechekuti vakasiya vadzara mhodzi dzakawanda mune vechidiki nevamwe vemumazera edu vavaishanda navo zvinova zvichabatsira kuti zvido zvavo zvirambe zvichienderera mberi.
Nyanduri uye muimbi Chirikure Chirikure achitaura ari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo munyori wemabhuku uye anoita zvemitambo Aaron Chundra Moyo.
Murume uyu anga asiri murume wekutamba naye. Pachake akanga ari murume kana kuti anga ari murume akazvipira mukuita basa racho iroriri. Zvokuti iko Zimbabwe yarasikirwa zvakanyanyisa kwazvo.
Zvimwe zvamunotondera pamusoro pavamuhlanga muchidimbu ndezvipi vamoyo?
Aiti uku anotamba mutambo zviya zvokuti zvatinoti isu kuyekita. Anonyora ndinoyeuka kuti kunze kwezvaanozivikanwa navanhu nezvake zvakawanda zvaaiita akatombotungamira bato revanyori vemabhuku sezvo iye bhuku rake akambobudisa bhuku rake remitambo. Murume uyu ndikanyatsocherechedza mabasa aaiita akakwanisa kuti aite kuti kana nesu ndikangoti ndingataure ndakazvimiririra. Ine akandibatsira mukundidzora pfungwa kudurikidza nokuona mabasa ake.
Mataura mashoko makuru vamoyo. Vanavo vemuzera wakakura vachikuonai muzvivhitivhiti muchaekitawo madhirama neruzhinji rweZimbabwe movasirawo mashoko ekuti kudii nekushaya kwavamuhlanga.
Kana akakwanisa kuti aite zvinhu zvinoitwa kuti asandure mafungiro angu mukuita mitambo yangu nokutsarudza kwandingaita vanoitamba, ko vamwewo vakanga vari kuyaruka kana kuti vachiri kuyauruka vakakwanisa kubatwa nemaitiro avo mubasa iri vakaita sei? Zvisinei, gamba inga rifambaro zvakanaka, mushando waro takaona, ndima rakasakura rikazunza zora, raenda zvaro gamba. Zvisinei, nokuti koraenda mabasa aro haana kuenda, tinosara nawo. Vakawanda vakayambutsa kudivi rekuurawayo kwese uku, nekumwe kwakadaro vachasara vachifambisira basa iri mberi. Nyanduri hashaiki nokuti mabasa anyanduri anosara achingovapo. Ingazva kana vechirungu vakaita vana Charles Dickens tongovaverenga nana Shakespeare pava nezvipamakore namakore vashaika. Tina vamutukudzi, tina vamwe vakadaro vakaenda, nzivo dzavo tiri kungoteerera. Saka ndinongoti gamba rambokotsira zvaro, asiwo zviroto zvaro zvasara zviri matiri nemuvanhu womuZimbabwe.
Avo vangu ari munyori wemabhuku anoitawo zvemitambo Aaron Chundra Moyo achitaura naIvan Zininga weStudio 7 ari parunare muHarare. Nasi kwasvika makore mana kubva hurumende kubva zvakapfurwa vanhu nemauto muguta reHarare mushure mekupera kwesarudzo. Vanhu ava vamwe vacho vairatidzira kusafara kwavo nekunonoka kuverengwa kwemavhoti, asi vamwe vanhu vakapfurwa vanongonzi vaizvifambira zvavo. Hurumende yakabva yaumba komisheni yaitungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaHalema Mohlande kuti iongorore nyaya iyi mushure mekushoropodzwa nemasangano akazvimirira oga munyika nekunze uye nehurumende dzakaita seAmerica nedzimwe nyika dziri mugungano reEuropean Union. Asi kusvika pari zvino vakawanda vari kuchema chema vachiti hurumende haina zvayaita kuzadzikisa zvayakavimbisa kuti ichaita pakapera hongororo yakaitwa navamohlante. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Tinotenda nhasi tinoona kuti pakwana makore akati wandei after 1 August patikaona masoja achiuraya vanhu mumastreets eHarare. Izvi zvakazoitsa kuti pazoita iyo yamataura inonzi Mohlante Commission yakapawo marecommendation ekuti paitwe inonzi national healing and reconciliation, vachitarisawo kuti mavictims akapfurwa panguva iyi vave vachiwana pachiringingazi compensation, and also pachizoitwa mainvestigations, pachizozikanwa pachizoonewa kuti paitwa justice yekuti vakapfuura vacho vave vachibatwa vane vari responsible pachirungu.
Muri kuona sei mabatirwo enyaya yacho nehurumende kusvika pari zvino?
Izvi zvunhu zvokuti hatisati tazviona zvichiitika, hatinambovhera tambonzwa anything chichibva kuhurumende chinotaridza kuti pane any investigations kana kuti pane masoja kana kuti vanhu vakambozoitwa investigate kana kuti kuprosecutwa mumatare edu edzimhosva. Zvunhu zviri kuonekwa zvichirwadzisa atikati mavictims, and zvinhu zvokuti isu semagweta anomirira kodzero dzevanhu zvatinoti pachirungu hurumende iri kuramba ichipara mhosva yekusapa justice kune mavictims acho akapfurwa, because tinoona kuti vakawanda vacho vakabuda vachivapfurwa vanga vachingoriwo vanhu zvavo vaingozvifambirawo mumastreets eHarare. And tinoona pamufananidzo inobuda papa nevakadzi, papa nevarume vakapfurwa, and vamwe vacho vakatozofira kuzvipatara muHarare.
Zvii zvamaitarisira kuti hurumende iita apa?
Dai hurumende yaikoshesa kodzero dzevanhu, dai yakaita investigate zvakaitika musi wacho kuti vanhu vakambopfurwa sei, and panhu mavictims akapuwawo mukana wekuti vavo vachipindawo pakana matare edzimhosva vachipawo maonero avo nezvinhu zvakaitika musi uyu, but zvinhu zvokuti hatisati tazoona zvichiitika. Tinoona futi zvekare kuti hurumende hainambovhera zvekare yambodzokera kune ivo vakapfurwa vacho kana hama dzevanhu vakapfurwa vacho kuti vavape yatingati compensation yezvinhu zvakapfurwa kwavakaitwa. Zvinova zvinonzi pachirungu kuwedzera yatinganzi impunity. Zvinhu zvokuti nanhasi uno zvinhu zvinorwadza kuti vanhu vanogara munyika ine hurumende inenge ichiti inokoshesa mutemo kana kuti inokoshesa constitution, ivo vasingakwanisi kuwana yatingati justice mumatare edu edzimhosva kana kuti justice kubva kuhurumende yacho inenge ichinzi yakatyora. Saka zvinhu zvokuti nhasi uno patichirangarira 1 August zvinhu zvinorwadza kufunga kana zvinhu zvinorwadza kuti tizive kuti hurumende hapana chati yaita pamakore ese aya apfuura kubva paitike zvinhu izvi.
Nyika yatarisana nedzimwe sarudzo gore rinouya, zvine matambudziko akaita sei zvekusagadzirisa dambudziko iri ra2018?
Tichitarisira zvekare kuti gore rinouya tiri kupinda zvekare mumaelections, zvinhu zvokuti zvinhu zvinorwadza kana zvinhu zvinotyisa kuti hurumende yacho inogona kungozvipama zvekare, and pachizoshayikwa even yatingati justice inozoitwa after that. Saka tinokurudzira kuti hurumende iite serious pakukoshesa kodzero dzevanhu, iite serious pakuona zvekare kuti marecommendations akaiswa necommission yavamohlande aoneko achiitwa, kunyanyanya nyaya yekucompensate mavictims of this illegal act yakaitwa nemasoja musi wa 1 August 2019. Neizvozvo ndoti hapana zvimwe zvingave zvichida kutaura kunziwa kuti hurumende ikoshese yatingati bumburiro remutemo nekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima nhasi vaita nhaurirano nevashandi vehurumende. Musangano uyu uri kuuya apo vashandi vari kuchema-chema kuti mari yemunyika yavari kutambiriswa haina chaichatenga nekuda kwekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisa kuti inflation mwedzi wapera yainge yasvika pazvikamu mazana maviri nemakumi mashanu nematanhatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 256.9%. Vashandi vakawedzerwa mari zvakapetwa kaviri mukupera kwemwedzi wapera, asi vari kuchema-chema kuti nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika mari iyi haina zvakawanda zvairi kutenga. Vashandi vanotiwo zviri nani kuti vapiwe mari yemadhora ekuAmerica. Vane ruzivo nezvemusangano uchangobva mukupera uyu vanotiwo hurumende nevashandi vatenderana kuti vashandi vawedzerwe mari mukutanga kwagunyana, asi gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vatsika madziro panyaya yekuti vashandi vapihwe mari nemadhora ekuAmerica vachiti pari zvino muhomwe mavo hamuna mari iyi. Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva revanochengetedza mhuka reWorld Rangers Day, iro rakacherechedzwa pasi rose nezuro bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reZimbabwe National Parks and Wildlife richiti riri kushushikana zvikuru nekuurayiwa kwevashandi varo nevanovhima mhuka zviri kunze kwemitemo. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vashara pachitiko ichi, icho chaitirwa pamuzendo webazi ravo muHarare nhasi, mukuru weZimbabwe National Parks and Wildlife vaFulton Mangwanya vati bazi ravo riri kushushikana zvikuru nekukuvadzwa pamwe nekuurayiwa kwevashandi vebazi ravo vanochengeta mhuka nevanovhima zviri kunze kwemutemo. Mashoko avaMangwanya atsigirwa nemutauri webazi ravo vatinashe Farao.
Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango vane zvakawanda zvavanosangana nazvo musango, zvinosanganisira mhuka dzinovakuvadza, dzimwe dzinovauraya. Vanoda kuvhima mhuka zvisiri pamutemo, vamwe vanenge vachishandisa futi kunoruma mosquito, zvirwere zvakawanda kwavanenge vari. Saka izuva rakakosha, kune vakafa vakawanda, vamwe vanorayiwa nemapocha. Saka izuva rakatikoshera, izuva ratinoremekedza. Pari zvino muri kuona nyika iri kusangana nemhuka dzinenge dzichipinda muvanhu dzichiuraya vanhu dzichikuvadza vanhu. Inyaya inoita kuti vanhu ava ndivo vanokwanisa kunodzidzisa vanhu kuti mhuka dzinofamba sei, toita sei kuti tisatasuri neupenyu. Saka inyaya yakatikoshera, inoita kuti zuva ranhasi rikoshe.
Akave mudzimai wekutanga muZimbabwe kushanda basa rekuchengetedza mhuka munyika, amai Abigail Tomu, vaudza Studio 7 kuti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji munzvimbo dzinowanikwa mhuka dzesango vave kuziva kuti mhuka dzifanire kuurayiwa zvisina mwero. Amai Tomu, avo vave mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka kana kuti Wildlife Conservation Manager, vatiwo rimwe dambudziko ravanosangana naro nderekuti vanogona kugara nemitumbi yevanovhima mhuka zvisiri pamutemo kusvika dzimwe nguva mitumbi iyi yave kuipa, pamusana pekuti vanononoka kuwana rubatsiro vari mumasango anogara mhuka.
Problem iyoyo ndeyekuti yatinosangana nayo ndeyekuti mapocha akatanga kukuona vanoshuta. Kana isusu patinotanga kuona mukocha tikangoona kuti this person is armed, tinotoridza, because ukasa muridzira munhu iyeye, munhu iyeye anokuridzira unogona kufa. Then dambudziko rimwe riripo ndiyo rekuti unogona kurova mukocha womuuraya. At times munonouraya mukocha panzvimbo iri very remote, yokuti munotumira radio a message yokuti taita contact, tauraya mukocha panapa. Kuti vanouya kuzokurescue ipaya kuzotora bhodhi yomukocha iya kuti vazouya, at times it takes time, zvinotora mazuva. And munozopedzisira makuona kuti munhu anogona kuzokanganisika makangogara naye, is very traumatic. In the same way even vamwe vedu munogona kufamba, because ndenge musingazivi kuti munosangana nei, unogona kusangana nemapuchas, mumwe wenyu anogona kukuvadza nemapucha kana kufa, anogona kuurayiwa nemapucha. In the same way mota dzakuwana rubatsiro nekukurumidza.
Vamwe vanochengetedza mhuka ava vanombourayiwawo mukuita basa ravo. Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano rinobatsira mukuchengetedzwa kwemhuka reInternational Fund for Animal Welfare, Valakmo Safuli, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kushanda zvakasimba nebazi reZimbabwe National Parks and Wildlife mukuchengetedza mhuka pamwe neupenyu hwevashandi vanoita basa rekuchengetedza mhuka idzi.
Pari zvino takwanisa kunge tichishanda navo kutraina maranger vashandi vavo vane basa rekuchengetedza zvowanikwa zvesango izvozvo, uye zvakare tine basa rekuvandudza nzvimbo inowanika mhuka yeHwange National Park. Pari zvino takwanisa kunge tichigadzira mugwagwa kuHwange National Park, uyezve kuvakwa kwedzimba dzichazenge dzichigara atinoti marangers pachirungu, pangazve nekugadzira mahofisi matsva ari kunzvimbo inonzi makona inova nzvimbo iri mukati meHwange National Park.
Vanochengetedza mhuka munyika vanogara vachichema chema kuti havana zvikwanisiro zvekuchengetedza mhuka idzi, idzo dziri kunziwo dzawandisa mumasango kunyanya nzou. Zimbabwe yave nemakore anodarika 14 kubva zvayatenderwa kutengesa nyanga dzenzou nesangano reUnited Nations Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, kana kuti CITES. Zimbabwe iri mubishiwo rekutamisa dzimwe mhuka dzesango dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi mana, kana kuti 2640, kubva kusave conservancy kuenda kutsapi, chizarira nematusadonha. Nzvimbo yadziri kubva haina chikafu nemvura zvakakwana. Dzimwe dzemhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimparks inotiwo vanhu 40 vaurayiwa nemhuka dzemusango mumwedzi mitanhatu yegore rino chete. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa, avo vanga vari muenzano remekedzwa, vatenda veZimbabwe National Parks and Wildlife nebasa guru ravari kuita rekuchengetedza mhuka, vachiti vekunze pamwe neveruzhinji munyika vanowana mukana wokuziva mhuka dziri munyika kana dzikachengetedzwa. Zuva reWorld Rangers Day rinocherechedzwa makore ese pasi rose musi wa31 Chikunguru. Dingindira regore rino ranga richiti Rangers are no strangers to diversity. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wehurumende yeSenegal amai Aminata Ture vanoti bato remutungamiri wenyika vaMacky Sall ndiro rakawana zvigaro zvakawanda musarudzo dzichangobva mukuitwa. Bato ravasau rakaona zvigaro 36 pane zvigaro 56 46 zvaikwikwidzwa, asi vamwe vemapato anopikisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Tichipeta zvaitika kune dzimwe nyika, kutakurwa kwechibage kubva mudunhu reOdessa muUkraine kwatanga nhasi zvichiitwa nengarava yanga iine mureza wekuSierra Leone. Izvi zvinotevera chibvumirano pakati peRussia neUkraine chakakokerwa neUnited Nations neTurkey. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, imwe nyanzvi munyaya dzezveutano inoshanda pachipatara cheWilkins Hospital muHarare, Dr. Albert Christopher Mpambo, vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvepabonde kana kuti njovera wadzikira. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Dr. Mpambo vanoti uwandu hwevanhu hwakatozodzika zvene chikonzero chedenda reCOVID-19 chakavharisa nyika kwemakore maviri, sezvo mari zhinji dzaiva dzave kushandiswa kurwisa kupararira kwedenda iri.
Nyaya yekuti 2020 na 2021 ndo patakatangawo kuwana dambudziko reCOVID, saka zvinogona kunge zvakaita contribute kuti manumbers vanhu vanga vachiripota kumakliniki adzike kana kutiwo washandi wanga wa kuisa masimba akati wandei kune ze COVID.
Kunze kwedzidziso inonzi iri kupiwa vanhu, Dr. Mupambo vanotiwo denda re COVID-19 rakabatsira sezvo vanhu vainge vogara mudzimba zvakanyanya.
Ku Southern District kune nzvimbo inonzi Hopley. Tirikuona kune ma case akati wandei arikuuya nezvirwere zvepabonde uyezve nekumbare. Tine nzvimbo inonzi Heathcliff ne Heathcliff Extension. Kuri kuwanikwawo zve varwere vakati wandei vari kuuya nezvirwere zvepabonde. Kune nzvimbo inonzi Kuwadzana ne Kuwadzana Extension. Ndiko zvakare tirikuonawo manhamba akati wandei vanhu vari kuuya nezvirwere zvepabonde.
Dr. Mupambo vanoti nzvimbo dzinogara veruzhinji dzinosanganisira Mbare, Hopley, Heathcliff, Heathcliff Extension nekuwadzana ndidzo dzinosangana nedambudziko iri kunyanya. Dr. Mupomba vanoti vanhu zviuru makumi mashanu nemazana mashanu ane vatatu 13,503 muHarare vakarapwa njovera mugore ra2021, asi mugore ra2019 kwakarapwa vanhu zviuru makumi mana nemazana gumi nematatu kana kuti 14,013. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveutano ine kiriniki mumusha wembare isina kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti hapana mutsauko wairi kuona sezvo vakawanda vari kuuya kuzorapwa.
Ashandira mumusha wembane sachiremba kwamakore mashanu uye matenda ndinonyanya kuona pavarapwi injovera nemanyoka anokonzerwa nemvura isina kuchena. Chinonetsa ndechekuti varume vazhinji havauye kuzorapwa nevakadzi vavo, saka zvirwere zvepabonde zvinoramba zvichitapuriranwa.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vesangano rinonzi Tsvene revapostori uye vari zvakare mukuru wesangano reZimbabwe National Practitioners Association vanoti vari kusangana nevarapwi vanodarika gumi pazuva vari kutsvaga rubatsiro rwekurapwa zvirwere zvepabonde.
Vanhu vakawanda vane maSTI vakawandisa vari kuuya kun'anga vachitsvaga rubatsiro. Vazhinji havachatoenda kuchipatara chikonzero, mari dzekun'anga dzakati chipei. Vamwe vacho ndo vari kunyara, saka vakauya kwatini mishonga tinayo. Vamwe tinozovakurudzira kuti aiwa takurapa izvedu, asi endai munobayiwa kuchipatara. Uye zvakare kana ane patina, ane mudzimai kana kuti ari mudzimai, murume wake anofanira kunge achirapwa futi zvakare. Zvirwerezvo zvakatonyanyisa kwatiri, zviri kuuya kwatiri.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti vari kuonawo vana vakawanda vachiuya kuzorapwa zvirwere zvepabonde. Vanokurudzira vanhu kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi kuti vaende kumakirinika.
Munhu akangaona any of my symptoms anoteera, ukaona uchibuda discharge yakaita kunge hurwa kana yakaita kunge mukaka, uri murume zvinoreva kuti panenge paine STI. Kana uri mukadzi ukaonawo pa discharge yakuchinja kala kubva kuwhite kana colorless yakuita makala akasiyana siyana, yellow, cream, brown, zvotaridza kuti panenge pane STI inenge ichiitika. Sanokudaro tinokurudzira kuti munhu akurumidze kutsvaga rubatsiro, akwanise kubatsirwa, awane kupiwa mushonga nokurapwa kuti zvipere. Ukaona uchibuda tumapundu tusinganzwisisike kunhengo yako kana kuti maronda tusinganzwisisike, tsvaga rubatsiro. Ndo mamwe emasymptoms, zvimwe zviratidziro zvemaSTI. Saka tinokurudzira kuti ukangaona any of masymptoms andataura iwaya, kurumbidza kutsvaga rubatsiro ubatsirikane.
Nyanzvi munyaya dzezvekurera mhuri vaDennis Mulambo, avo vanoshanda kuSpillhouse Clinic iri kuZimbabwe National Family Planning Council ZNFPC kuHarare Central Hospital, vanoti varume vazhinji havadi kuya kuzorapwa, nokudaro madzimai ndiwo mazhinji anouya kuzowana rubatsiro. Vakurudzira madzimai kuti vauye nevarume vavo kuzorapwa vari pamwe chete, asi vanoti nyaya iyi iri kutonetsa, nokudaro zvirwere izvi zviri kuramba zvichipararira sezvo zvichida kuti vanhu varapwe. Sangano reCenters for Disease Control CDC rinoti matenda enjovera akanonekerwa kurapa anogona kukonzera vakadzi kuti vashaye mbereko, vamwe vachigona kuguma vave kupenga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimi.
Aiwa, tinotenda Ropafadzo. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yezvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti National Census. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti Murave zvakanaka vateereri, ndokusiya mina Praxidis Jeremiah munaudze isindebele.